Nyaya yekusakadzikana muhana kwevakawanda masvingo iri kuuya apa chimwe chizvarwa cheZimbabwe vanyasha mugwagwa vaishanda mudunhuri neupfumi hwezviwanikwa zvakaita semafuta nedzimotikari negas reCabo Delgado chapondwa nevarwi veISIS masvondo maviri adarika. Vakawanda mumasvingo zvikuru kuchiredzi kwakaganhurana neMozambique vanoti vane hama dzakawanda dziri muMozambique uye vave kugara vakabatira hana mumaoko. Mumwe mugari wekwaMajange amai Dorcas Maruta vane mwana anoshanda kudhorobha rePemba pakudunhu reCabo Delgado vanoti vanogara vachityira mwana wavo kunyange vachigara vachitaura naye parunhare.
Pandakatohwa kuti uya umwe wakanzi wakapfurwa waakashayika, hana hadzizogari zvakanaka. Nyaya inonetsa ndeyekuti muno muZimbabwe medu vana havachawani mabasa. Saka vana vanotokoprefera kuti kana ndafa ndafa, anenge asina chokubata. Saka unogona hake kumbonibata apo naapo mwana wangu, asi ndinongogara ndakatotya.
Izvi zvatsinirwawo navaCaleb Mambo avo vane munin'ina anoshandira kupauma kwakapiswa nekugurwa vanhu misoro.
Handine mufana wangu akaendawo ikoko kuMozambique, akaenda ari under construction ari achiita zvokuvaka ariko. Saka pane nguva yakamboshayikwa, ashayikwa handizitangongonzwa kuvanhu vari kuna vanhu vari kupisiwa ikoko. Saka ini handizikuziva kuti chii chiri kuitika. Saka izvozvoka takazomuwana manje tikazotanga kutotaura naye pawhatsapp nechibata, ari kutaura kuti ari kutyira upenyu hwake. Hazvina kutombomira zvakanaka, adainga hurumende yanga yatibatsirawo please shuwa chabvisa vanhu vari ikoko tikoona tichirasikirwa nehama dzakatowa ndee ikoko.
Munyori mubazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika ambasata James Manzou mumashoko avakatura kuvatore venhau svondo rapera vakati hurumende iri kushanda nenyika yeMozambique pamwe nemakambani ikoko kuti iwane mazita evanhu vemuZimbabwe vari kushandira kwakamuka hondo uku kuti vabatsire. Vakurudzira vanhu munyika vane hama dziri kushayikwa mudunhu reCabo Delgado kunyanya kuguta rePalma kuti vabate bazi ravo. Mukuru wesangano rePlatform for Youth and Community Development kuChipinge vaClaris Maduku vanoti vanhu vanogara pedo nemuganhu weMozambique kuChipinge vava kutyira kuti zvikwata izvi zviri kuita hondo zvichapedzisira zvosvika munzvimbo dzavo.
Vanhu vazhinji vari kurarama vari kubhodha vapindwa nekutya, nekuti mukaona mararamiro atinoita kuChipinge kuti ine ukama nekuti tinenge tichienda kuMozambique.
Vatungamiriri vesangano renyika dzekuchamhembe kweAfrica reSADAG vakatenderana kuti vapindire vachibatsira Mozambique. Nyika yeSouth Africa yakatombotumira mauto ayo kunonunura zvizvarwa zvayo zvainge zvapindwa munjodzi nekuda kwehondo iyi. Ndakamira Studio 7 Masvingo, tini Godfrey Mutimba.